ndakasvikirwa nevanhu veZanu PF mayouth nevatungamiri vavo vaviri Clifford Mazarura aitotaura iye kuti ndatumwa nevatungamiri vedu veZanu PF kuti iwewe zorwadza tinonzwa kuti uri munhu weMDC naizvozvo haukwanisi kushanda muno muMbare nokuti Mbare ndeyevanhu veZanu Zimbabwe yakatorwa neropa ndikavati ko nhai vakomana ko zvandiri mwana weZimbabwe wani saka mushure maizvozvo takaenda kumapurisa kuti tinobatsirwa kuti tikwanise kuyanana basa riendeke mukuru wemapurisa anoitwa iye assistant inspector Kashamba akabva atena nyaya iyi akabva aishandura ndikabva ndasungwa gweta rangu rakatarisa nyaya iyi vakazama kuti vatibudisai munhu yaana mhosva amungakwanisi kuti mumuvharire nhasi nyaya yapinda mudare zvakurukurwa zvichionekwa nemutongi kuti panenge panga pane zvakawanda zvakatsveyama zvinoenderana kuti ndakasungwa sei ndakarohwa mumafels nemupurisa anonzi aradmberi ndichikuvadzwa nzeve idzi nemutsipa zvino zvinhu izvanzi zvitariswe nyaya isati yadzoka mudare kuti ikwanise kuzotongwa musi wa14 umboo hwese huripo uye zvanga zvakakanganisika zvatariswa
chiitiko ichi chichakusiyai papi munyaya dzemashandiro amuri kuita mumbare imomo
ndiri kuti kana vachindiuraya vachandiurayira mumbare matenga angu eparasini ndichaacherera nokuti ndiri chizvarwa chezimbabwe kana vatungamiri venyika ino vachiti ivo nzvimbo iyo ndeyeZanu PF chete tiri kuda kuti zvitaurwe zvizivikanwe zvipublicize asi kana zvinhu izvi zvisina kudaro ini ndichaenderera mberi mangwana chaiye ndinenge ndiri pagomba rangu ndichichera kana vakauya vakaponda vanenge vachiponda mwana wezimbabwe
tanzwa kuti ipo pamapinda kudare panga pakachengetedzwa nemapurisa zvakanyanya mungatisanangura kuti zvava zvakamira sei
kubva nguva yandandichida kubudiswa mumasales kumatapi police station ndiende kucourt zvatora nguva inodarika iyo 30 minutes vanhu veZanu vakavhara mukova vachisimudza mboma vachida kupunza mota yatanga tichibuda nayo zvinhu izvo zvabva zvaratidza pachena kuti Zanu iri kushingirira kuda kutirambidza kuita mabhizinesi mumbare